Mugwaro ranyorwa nevamiriri vemizinda yeCanada, German, Netherlands, Norway, Poland, United Kingdom neAmerica, rinoti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanirwa kuzadzisa zvavakavimbisa pavakagadzwa pachigaro kuti vaizoteerera nekukoshesa zvido zvezvizvarwa zvenyika. Vamiririri ava vatiwo havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika dzeutano, dzeupfumi pamwe nekugara zvakanaka kwevana veZimbabwe. Nyika idzi dzati dziri kumira nezvizvarwa zveZimbabwe nevavariro yekuva nenyika ine runyararo. Vayambirawo hurumende kuti isiyane nezvekushandisa denda reCOVID-19 mukutyora kodzero dzevanhu, vachiti hurumende ngairwise uori pamwe nekusiyana netsika yekushoropodza nekupa dzimwe nyika mhosva yekuva honzeri yematambudziko ari munyika. Nyanzvi munyaya dzezvebudiriro vaJoy Mabhenge vaudza Studio 7 kuti zviri kutaurwa nehurumende dzakasiyana-siyana idzi mashoko echokwadi. VaMabhenge vati hurumende haifanirwi kuramba ichivanda seri kwemumwe, izvo zviri pachena kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika.
Hurumende ikaramba ichiita zveushingi hwagotya ichivanda kuseri kwechimumwe, zvokwadi hurumende inozoshaya anobatsira, nekuti hurumende yedu inotoziva yagara igaroziva kuti nyangwe tine mari yakawanda sei muno munyika kuburikidza nezvirimwa, kuburikidza nezvimwe zviwanikwa, mari iyoyo haikwaniri nyika. Saka hurumende yedu yagara ichitenge ichitongotarisa kunyika dzekure idzo dzokuti iwane rubatsiro. Uyezve ingava hurumende ipi isingadi kucherechedzwa nedzimwewo nyika kuti ioneko kuti iri kuita zvinhu zvinokodzera here pasi pano, ndinoona sekuti hurumende yaakufanira kuchisvika pakuti imire pachokwadi. Nyaya yekumbunyikidza kodzero dzevanhu pachishandiswa mutemo weCOVID-19, vanhu vachizvadagadzwa, vanhu vachirohwa zvakaomarara, vanhu vachipanobuda pazvivhitivhiti, panobuda zvinhu zvatinoona pamaindaneti zviriko kwese, vanhu vachiabdaktiwa, vanhu vachirohwa, vanhu vachishungurudzwa, vanhu vachipinzwa mumajeri.
VaMabhenge vatiwo inguva yekuti mutungamiriri wenyika asimudze musoro nekuona kuti vese vari muhurumende vari kutyora kodzero dzevanhu vadzingwa muhurumende.
Zvototora ivo mutungamiri wenyika mbune pachavo kuti vadzore avo vanenge vachiita izvi vari vatumwa vehurumende, kana kuti vachiita izvi vachiti vatumwa vehurumende, nekuti kotoenda uko zvinhu zvikasakasika kugadzirisika, zvokwadi hurumende inozoshayawo kuchema nayo, nekuti vanenge vaakunzi takambokuudzai hamuna kuteerera. Saka ndinoona sekuti tasvika panguva yekuti dai hurumende yachitanga kumira pachokwadi yashandura muitiro wevanhu vanoisenzera nemuitiro wevanhu vanenge vachiita zvinhu vachiti vari kuita vakamirira hurumende.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende kuti vanoti kudii negwaro rabudiswa, sezvo patafonera gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati vanga vasati vaona gwaro iri. Patavatumira gwaro iri vanga vasati vatipa mhinduro kusvika nguva dzataenda pamhepo. Asi hurumende inoti munyika hamuna matambudziko ane chekuita nekutonga kwehurumende. Asi mushandi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANPF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti kana vakuru vemizinda iyi vachida kuteererwa, naivowo ngavateererewo hurumende yeZimbabwe zvairi kutaura.
Zvavanyora izvi ndiwo marara. Tinoti marara, hatina nguva yekuteerera marara. Kana vachida kuteererwa ngavachitanga vateererawo. Havangaudze hurumende vakapa zvirango zvoupfumi zvekuita, hatiteereri marara akaita seiwayo.
Gwaro iri rinouya mushure metsamba dzakabvawo kumabhishopu eRoman Catholic pamwe neAnglican Church vachitaurawo pamusoro pekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu muZimbabwe. Asi hurumende yakakandira mabhishopu aya mashoko akadzama, izvo zvakasiya vakawanda vakashama miromo yavo vachishamiswa nemaitiro ehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.